Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 19th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk, we are talking about efforts to revive Zimbabwe's economy with indications that the multiple currency system is here to stay.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk on the Diaspora Forum, we are talking about the use of the United States dollar and possible return of the Zimbabwe dollar.
Zimbabwe's Finance Minister Mthweli Ncube says he has three choices in making tangible currency reforms. This includes only adopting the United States dollar and removing bond notes through a demonetization process. Secondly, adopting the rand by negotiating to join the rand monetary area. And lastly, adopting a new Zimbabwe dollar backed by adequate foreign reserves and macroeconomic conditions for its stability.
Ncube's suggestion to introduce a Zimbabwe dollar has been met with resistance from some economists who are noting that this will have disastrous economic consequences. They have reminded Mthweli Ncube about the hyperinflationary figures of the past, which led to the adoption of multiple currencies in 2009.
President Emmerson Mnangagwa says the United States dollar will continue to anchor other currencies in circulation in the country until the current negative economic fundamentals have been addressed. But does all this have any impact on Zimbabweans living outside the country?
Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077. And remember that we'll call you back. The number again,
001-202-619-2077. Zimbabwe dollar njalo inothe dollar ingahlala ikona yini kono kuke kwenza njani nxa sisikhangele abantu abahlala emazweni lapha sikhuluma ke ngabantu abahlala kwele South Africa, abantu abahlala kwele Botswana, abantu abahlala United States, abahlala Australia, eBritain lamanye amazwe achiyeneyo. Sizule ke umphathi ntambo wezimali umnumzana Mthweli Ncube sithi Zimbabwe dollar ingaba khona ngokuya kwesikhathi kodwa ke uthi kunengi angakwenza okunye ukuthi kusetshenziswe i-US dollar okwesikhathi eside kukhitshwe ama-bond notes. Aphinde futhi ethi kukhona okunye abangakwenza ukuthi bathathe i-rand balisebenzise kwele Zimbabwe ukuthi libe yiyo phela imali esebenza khonapho. So ke lina ngwenu ndikubona njani khonapho lapho likhona, kambe nxa lithumezela imali ekhaya nxa sokulamaza emdola lingakubamba njani, nxa kuthi usebenzi i-US dollar yodwa lingakwenzani, njalo nxa kusokulamarandi lingakuhambisa njani. Sizwele ke umnumzana kumbe ngithi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma esithi i-US dollar ikhona, iyahlala ikhona kuze kulungiswe konke okuhluphayo emnothweni welizwe. So ke asixoxeni Zimbabwe omuhle kunjalo mfowethu.
Ndizvozvo chaizvo zvataurwa naGibbs Dube nezvatataura murimi rwechirungu kuti gurukota rezveupfumi idzva vaMthweli Ncube vanga vaine urongwa hwavakazivisa kuti hutatu hunoita kuti upfumi hwenyika hunge huchirarama. Vachiti ivo nyika inogona kubvisa mari dzekunze dziri kushanda pari zvino kusanganisira nebond note riri kushandawo muZimbabwe koiswa mari yemunyika. chechipiri panogona kuti Zimbabwe inge ichipinda mu Rand Union yobatana nenyika dzimwe dzekuchamhembe kuAfrica dzinoshandisa Rand yekuSouth Africa semari yekutsigisana yo upfumi hwavo nemari dzavanenge vachishandisa munyika dzavo. Vachito chimwe chechitatu ndechekuti mari yeAmerica irimo irambe irimo ichingotsigisawo mari dzemunyika dziri kushanda munyika imomo. Inyaya ndiyo iri kutsigirawo zvakare nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vataura kuti mari icharamba iripo yekuAmerica, US dollar richaramba richimboshanda munyika richitsigisa upfumi hwenyika pamwe nemari dzinenge dzichishandiswa munyika imomo dzakasiyana siyana. Inyaya iri kunzi nevamwe vana veZimbabwe aiwa kadai Zimbabwe yaita mari yayo, asi vamwewo nyanzvi mune zveupfumi vanoti kuti zviitike izvozvo Zimbabwe inofanira kunge ine zvinhu zvakaita sezvicherwa, zvakaita gold kana zvirimwa, zvakaita seforge kana zvimwe zvakadaro zvine mutengo kana udzamu hwakakosha zvokuti nyika inokwanisa kunge ichiita mari yayo. Tida kunzwa kuti imi vana veZimbabwe vari kunze munotii uye zvinokubatai upapi iyo nyaya yekuti nyika irambe ichishandisa US dollar nedzimwe nyaya dzine chekuita neupfumi. Tinonzwa kuti vana veZimbabwe vakawanda vari kunze kwenyika Gibbs vari kunyunyutawo zvikuru nemashoko akataurwa navamutuli Ncube. Ekuti ngatiite inonzi crowdfunding. Anzi tiunganidze mari yekurwisa nechirwere chekorera kuite mudeme mudeme dhora dhora. Vamwe vari kuti aiwa hurumende ngaitange yakanda parutivi nyaya dzekuti mapriorities zvainoshandisa nazvo mari zvavanotungamidza mberi pane kuti vamirire kuti vana veZimbabwe vanga vachiunganidza mari.
Mbonela kuTwitter sivili avanhu vekhuluma ngako kakhulu ikakhulu besiti kukanyangazani uhurumende weZimbabwe wahamba uzisa indizamchina yatata ke kulokuti kulungiswe khonoko ke okumele kulungiswe. So I'm told that we've got a video of Mr. Mnangagwa, the president of Zimbabwe, you know, saying something about the currency issues in Zimbabwe. Let's listen to what he is saying.
My government shall, however, continue with the use of the multi-currency system up until the current negative economic fundamentals have been addressed to give credence to the introduction of the local currency. My government, through the Reserve Bank of Zimbabwe, has negotiated a number of foreign exchange facilities amounting to US$500 million that are intended to meet the growing demand for foreign currency by business and the public in general. Some of these facilities shall be disbursed this week to meet it.
That is President Emmerson Mnangagwa speaking in Parliament. He was delivering his State of the Nation address. Lapho ke sizwe uMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma ukuthi ilizwe leZimbabwe liyaqhubeka lilakhonoko ke okuthiwa ngama multi currencies. Lapho kutsho ukuthi kwalokho kusebenza idola, kusebenza irand, kusebenza ipula, lisebenza even iyuan yeChina, ikona layo. Kuzobuya ke lamanye ama currencies asebenza elizweni. So uthi hayi kuzaqhubeka khona kuze kuguquke indlela economy esebenza ngakho. Ngizongana kunjalo futhi.
Vamwe Gibbs vari kuti mari dzekunze dzikaramba dzishandiswa. Zvinonakirawo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, hanzi kwamunenge muri ikoko mari dzenyu dzichingonoshanda kumusha dzakadaro. Asi handizvo zvinozoitika nokuti mari idzodzo dzasvika kuZimbabwe kazhinji kanadai wakatumira neWestern Union. Mari iyo inogona kushayikwa kuti uitore nguva yaunenge uchiida nokuti hakuna mari yekunze yacho. Kana kuti ukaiwana mari yacho yekunze, tiri kunzwa kuti dziri kutozotengeswa pamusika mutema. Zvokuti munhu aunenge watumira mari iyo anototembutwa kana kuedzwa kuti anga achitoita hake mari aendawonotengesa US dollar yavamutumira iwe pa black market uchuana yemepo i eco cash kana one wallet.
Yeah. Or even bonds.
Kana ma bond. Saka vanhu vari kuti vadaipa ita mari yenyika kuti tinyika yedu ine mari yayo. Saka tinzwa kuti vanhu vari kuti tinonzwa kuti zvirana mukoma Solomon Chikovero, Solomon Chikovero vanoshanda vari sachigaro wesangano rinonzi Global Zimbabwe Forum vari South Africa. Tinogamuchira iri pachirongwa chedu vachikovero.
Ndijiti mamera akanaka ndijikwadzisawo vateereri vestudio 7 nemazimbabwe ese.
Aiwa tinotenda zvikuru. Vachikovero, nyaya tiri kukurukura ndiyo iyi yatanzwa mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitaura pamashoko avakataura nezuro mukuvhurwa kweparamende kuti mari yekunze zvikuru yeamerica icharamba ichimboshanda munyika ichitsigisa zvinhu kusvika zvinhu zvagadzirisika munyaya dzezveupfumi. Munotiiwo imi?
Ndateerera ka audio kacho kachi playwa. Inini andioni chakaipa pa narrative yavaisa yekuti mamauti currents acharamba achishanda kusvikira. Tofanira kuunderline wedere kuti kusvikira economy yeZimbabwe yasimuka kusvika pakuti the local currency Zim dollar ravepo. Chatinongokurudzira ndechekuti his words mashoko avo achawandika achiitika, kwete kungoti vachangotaura chete zvozongoperera mumhepo kuti vakambotaura kuti kudai, nekuti chero munhu wese anohwisisa mafambiro anoita economics nepolitics ndizvekuti hazvigoni kuti one day tingofuma kuti tinhasi takushandisa Zimbabwe dollar, because Zimbabwe dollar rachoni rinofambirana neekonomi yenyika, rinofambirana nekutengeserana kunenge kuchiita Zimbabwe nedzimwe nyika richifambidzana nezvakawanda wanda. Saka pavataura, pandabata muromo wandabata ndokuti until ndopanda underline economy yeZimbabwe yave sustainable zvekuti the introduction of Zimbabwe dollar inobva yauya. Ini ndoda ndangofarira kuti he's talking of the introduction of Zimbabwe dollar, kuti Zimbabwe dollar no matter how it will be depreciated musoro mavo vane pfungwa rekuti vada kuti ridzoke munyika ritwe introduced, asi zvichifambirana neeconomy yenyika nepolitics dzenyika. Tozva kuti ekonomi yenyika inge ichikwezva nhingi ichikwezvewa kuti dhora renyika ridzoke munyika, ipolitics dzenyika dzinenge dzakamira sei, izvozvo tinozviziva tese.
Aiwa, thank you so much, Chikoero. Gibson, Mr. Chikoero is saying, I think from what he heard from the clip, the president is mentioning the return of Zimbabwe dollar. And he says we have to underline that we are going to use the U.S. dollar until things stabilize economically, and then Zimbabwe will have its own currency. Yes, he thinks it's a good move as long as that currency will be brought, the Zimbabwe currency.
Now, Mr. Chikoero, does this have any impact on you as an individual or as Zimbabwean community, you know, in terms of, you know, sending money back home to say, you know, then you send the money to a place where they are using the U.S. dollar? So does it have any impact on you?
No. Currently, yes, it has the impact. The impact is what you have been explaining before, to say we are sending our money through different channels. Others are are sending back using legal routes. Others are sending using routes which are not legal. So one way or another, it's not benefiting the fiscals of the country. So if we have our own if we have our own currency, then we know that our own currency, no matter how depreciated it is on the international market, yeah, we can be dealing with it at that level. But as it is now, it is benefiting the elite. It promotes the elite. We have democracy is about fighting the elite, I mean elitism. Now, if we are to fight elitism, is to make sure that we do what Professor Mthuli Mthuli Ncube said, to say he is going to make sure that he is going to make sure that he joins the RAND regime, or you continue with the U.S. Dollar regime, or both. But at the same time, you make sure that the economy of Zimbabwe is revived. And when it is revived, then he abandons the bond note, which is not on the international market, and brings back the Zim dollar. That on its own, to me, it shows me that even the elitism that is there now, that some are enjoying, or those who are outside the country are enjoying now by having a dollar power that we call the dollar power, is going to be decentralized to every Zimbabwean in Zimbabwe. Because when we are talking now, we should talk about Zimbabwe, for Zimbabwe, with Zimbabwe in our minds, not for ourselves as individuals.
Mm-hmm.
Thank you so much, Gibbs. We have Mr. Dan Moyo, who is the MDC T, USA Chairperson, MDC T, led by Dr. Thokozani Kupe. Mm-hmm. Welcome to our program, Mr. Moyo.
Thank you, sir, for having me.
Welcome. We are talking about President Mnangagwa's statement or his message to Zimbabweans yesterday when he was addressing the State of the Nation in Parliament. He mentioned that the U.S. dollar will remain anchoring Zimbabwe currency until things stabilize. What's your take? Because many people think that this affects those in the diaspora, and this is these are the people who are running the economy, sending money home almost every day.
I must say I agree with President Mnangagwa that the fundamentals in the Zimbabwe, the current fundamentals in the economy in Zimbabwe, are not conducive at this moment in time to introduce a Zim dollar or even to continue with the bond notes that are in existence. I think the U.S. dollar will stabilize the economy. We're already seeing inflation creeping in and prices are going up right now. Because of just the nature of the bond notes. So the value of the dollar that people in the diaspora remit to Zimbabwe is not going the full distance at the present moment because of the inflation in prices. Everything is going up and we're starting to see shortages. So I think to stabilize the economy, it would be prudent to bring back the U.S. dollar. Or as Minister Ncube alluded, even using the rand is at this point far much better than using the bond notes or even introducing the Zim dollar when the fundamentals are not there.
Yeah, nxa singakuthipha ke ngesintu lapha sithi wena unje moyo nxa uthumezela imali ekhaya. Eh, khona ukuke kunjani kuwe nxa uthumezela izihlobo labangani?
Well, njengamanje ungakukhangela ngendlela ezimbili. Okokuqala ungathi, well, okay, since mina ngithumela kungamadola ekhaya ma beyicollector beyithola kungama bond notes. On the surface ungathola ukuthi ungathi imali yakhona is not worth ngoba I bond note right now, even though nge-bank rate bathi iyalingana le-US dollar, siyazi ukuthi ngokuthenga la nge-black market kulo mehluko kakhulu. I-dollar ma ulithola ku-black market khona manje eZimbabwe liyadura. Ungathola ukuthi kwamanye ama-instances seli-almost double i-bond note. So mina mangithumela imali la kushuthi ngiyarojo makuthi imali yami iyakonvetwa to ama-board notes ekhaya ngoba bazobe beyikonvetha 1:1 whereas i-value ye-board notes siyazi sonke ukubana ayisekho lapho. So most people right now mabe konvetha basebenzisa i-EcoCash. So ngezinye indlela ngabe thina sila i-access yokuthi lathi sithumele nge-EcoCash, I think bekungaba ngcono ngoba at least ngale uma beyikhonvetha to ama-bond notes bathola ama-bond notes athe xaxa ahambelana le rate ku-black market.
Thank you so much, Mr. Dan Moyo. Gibbs, maybe before we go to Mr. Chikowero. Yes, I have some viewers who are sending in messages on our Shona Facebook page. Tine Vatariri. Vari kuona vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Tina mkoma Mike Masunza and watching from Pretoria. Tinotenda zvikuru kuti muzvare Constance Gwama anzi maswera sei zvenyu aiwataswera tinotenda. Mukoma tichaona meza anzi bond note ratiuraya dai vabvisa shua. Toda Zimbabwe yedu kwete kuramba tine mari dzedzimwe nyika. Kuti mukoma James Maliyo anzi ndifonerei tiri kuedza kufonerai mukoma. Kuya vamwe vati loud and clear watching from South Africa anzi aiwa tiri kunzwai zvakanaka. Kotini mpemi koti anzi tigashire tigashire matipa zvekudya kwenzeve aiwa tinotenda vari kutenda zvatiri kuita pano asi vari kutinzwa vateereri gibs
ye kunjalo ke slow baba umusa mazibuko mazibuko uti good evening vantu vekaya ngilalele ngisesoweto eJabulani kuzobuya ke ukhumbula ncumbela ukuthi ngikhona bafowethu kanye lo Flutter Spanda kuzobuya lo Pamela Kumalo uti broadcast was interrupted for a short time but now I guess it's okay. Priscilla Mtungwa Ndlovu uti nami ngikhona kunjani dadewethu. So ke nxa usenelisa usiphosele inamba yakho ukuthi sikufonele khona manje ukuze tisiqoqene sibanenge. Kuzobuya ke njalo uMusa Nkonkoni uti la ukhona. Kuzobuya ke lo New Life Jumbo uti I'm watching you guys from Harare. Musa Nkonkoni uyabhalutini njani bantu benkosi ngisegole kwamanje. Siyabonga kakhulu. So ke ungaqhubeka bawajonga.
Vachikoero zvii zvamungakurudzira kuti hurumende iite tichiona kuti hongu dambudziko iri rinogona kunge riri rekuti Zimbabwe iri kushandisa mari yekunze kana kuti Zimbabwe inogona kunge ichishandisa mari yayo zvakare yemunyika asi inflation inoramba ichikwira.
Chandinokurudzira kuti hurumende iite kunyanya ivo vamunangagwa semutungamiriri wenyika ndechekuti kana vachinge vakasarudza vatungamiriri vemadepartments kana kuti maministers sezvakaita minister wefinance vaprofessor Mthuli Ncube naminister weeconomics ngavavapiwo masimba avo independence yavo yekuti vaite zvinhu zvavanoona kuti izvi ndozvinotiburitsa kubva mumadhaka mapiri because kuti tisvike papiri tinoziva tese seZimbabwe kuti maadministrations abva kudhara anga akamira sei panga pachiti taiona kuti panenge pane munhu anenge achishanda ari kureserve bank pane munhu achishanda achinzi the finance minister kwete anoshanda achinzi the president finance minister akati izvi hazviite president kuti zvinoita reserve bank governor vakati tashaiwa mari yekuita zvakati umoti haprinta mari iyoyo saka kana vakabvisa kaculture ikako nekuti tinoziva isusu kuti paevery organization every organization is baselined on three fundamental principles and those three fundamental principles are strategy, structure and culture. Saka kana vakasabva paculture yesterday kusvika paculture yavari kugara vachitaura vamunangagwa kuti taamunyu Zimbabwe according to him yekuti vasvika pakuti vaakuteerera vanhu vavaisa muzvinzvimbo nokuti vanovimba kuti vanogona kuita basa vanogona kurivhaivha ikonomi yenyika vanogona kuita kuti zvinhu zvinake muZimbabwe ngavaite saizvozvo vasaimti vasavatevere zvekumasure vachiti aiwa usaite izvi itai izvi usaite izvi itai izvi kuonogoti ndiite izvi sei independence kuma ministers avo to the extent of their ability to execute their duties.
Mangozvinzwira kubva kuna Solomon Chikoero vanove sachigaro esangano re Global Zimbabwe Forum. He's talking about independence of ministers when they are executing their duties. Mm-hmm. He says if Mr. Mnangagwa or if the president means it, he should give these people their autonomy to operate without interference, because they may be just there as representatives of government, but without a say.
Yeah, so guys, we're going to go to Uten Moyo. Baba Moyo, ngasukhangela sibili ubone ngani kuzavunyelwana yini ukuthi kusetshenziswe imali yipi ngokuya kwesikhathi ngoba kukhanya ngazani umongameli Mnangagwa ukuthi hayi idola liyahlala likhona kuzokulungiswa kodwa ke umthuli Ncube layo ukhulume ukuthi ngilama options athize singathola irand libe yilo lisebenzayo sithole ke US dollar libe yilo lisebenzayo kumbe senze okunye so kungani ungala kuhambe kuhle khonapho ubona njani.
Well, you know, there's a big difference. I think bonke bavumelana ukuthi bond note to some extent kumele ihambe ngoba at the present moment bond note ayincedi bantu, iyacindezela abantu and iyasuppressa ivalue yemali, the circulation. So angiboni kulokuhlukana kakhulu embonweni wabo. I think mina both the dollar le rand at this moment in time linganceda kakhulu ama currency oyi 2 anganceda kakhulu eZimbabwe i-dollar ngoba vele liyafunakala for ama imports ezinto ama goods and services and irandi ngoba at least li more available and li liquid enough ngoba plus spreader kakhulu le South Africa so makukuthi abantu basebenzisa irand kuba lula ukuthi ba-ode izinto from e-South Africa besebenzisa irand. I-bond note completely alitshintsheka ngeke uhambe ne-bond note e-South Africa uli-convete to ama-rands ukuthi u-ode izinto. So i-bond note vele li-useless ma sikhuluma ngama-imports and exports.
Hayi siyakuzwa kakhulu. So he says, you know, these guys are not differing much, you know, in terms of their strategy. So he says they are saying the same thing, but in different words. So now we are happy that we are joined by Mrs. Priscilla Ndlovu, who is a political commentator based in Washington, in Seattle, that is Washington, here in USA. Mrs. Ndlovu, good evening and welcome to the program. So, you can go ahead.
Hello, how are you?
I'm doing fine, and you?
I'm doing fine. Thank you for joining us. We are discussing about the statement by President Mnangagwa that the U.S. dollar will remain the bedrock of government plans to accelerate reforms and to address multiple challenges that the government or the country is facing at the moment. But many people in the diaspora feel that the burden of this statement or this development is or lies squarely on those in the diaspora who are helping prop the economy. What's your take?
I am very grateful that the government has got to a point where they want to talk about the currency. Whether be it rand or be it U.S. dollars, because we have been using the U.S. dollar, but without having had to talk to Americans about how we are going to use their dollar and value it. And if we talk to South Africa and use the rand as an official currency in Zimbabwe, it's going to help our brothers who are in South Africa. Because the challenge now is that when you are in South Africa and you send money home and you want to pay fees, you have to convert the rand into the U.S. dollar. And that becomes too difficult for those people that live in South Africa. And it also gives a lot of stress for people to run around and looking for the U.S. dollar. But in my thinking, I'm thinking that if they decide to use both currencies, so I have the choice is on me now when I go to the school. And because if these two currencies become official, I don't think the headmaster is going to say, in my school, I accept the dollar only. I don't want the rand.
Mm-hmm.
Yeah, and the other point is that for us who are in diaspora, we have been sending money home for a long time. We supported the previous government for years, and we have to support this current government. And that currency is going to help a long way to for the government to be able to trade with other countries, and hence the importance of keeping that U.S. dollar. As long as we are going to use it in a way, in a manner that is in line with the way the value of the dollar in the U.S. and the value of the dollar in Zimbabwe.
Thank you so much. Thank you so much, Ms. Love. Please do stay on the line. Manzwa kune mind love warimono mu America vachitaura vachipfungwa dzao varikuti vanofunga kuti idano rakanaka rekuti nyika inge ichiwana mari inokwanisa kuti inge ichisimbisa upfume hwayo vachikurudzirawo vari kunze kwenyika nevari munyika kuti kana takambokwanisa kunge tichimbobatsira kuti hama dzedu nehurumende zvinge zvichiramba zvakamira nekukumbira kuburitsa mari kutumira mari kwataita kumusha muhurumende yaivepo kare togona kuramba tichizviita. If we supported the previous government, you can still continue doing that. Actually, we are not supporting the government. We are supporting our families.
Yes. Kulume ke lo mama Mrs. Ndlovu. Nkosikazi Ndlovu, nxa usukhangele sibili, wena ubona ngazani njengomuntu ohlala khona lapha e-diaspora. Wena ongani ungakufisa kwenzakala eZimbabwe kuyini? Kube leZimbabwe dollar, kube le US dollar, kube lama rand, kumbe kusebenze futhi lama bond, not le Chinese yuan. Ubona ngani ukuhamba njani?
I-bond ngenxa yokuthi isebenza eZimbabwe kuphela kayisebenzi for ama-businesses asekhaya, abantu abafuna ukuthi bahambe bayithenga izinto eZambia kumbe behambe bayithenga even khona phana eBotswana. I think into okumele siyithathe siyilahlele kathana. Then I don't know how we can use the Chinese currency because it's not like in. I'm not putting myself in Sanjani, and I don't know why it's coming into the mix of business here that we can talk about, and I'm going to ignore that. But the US dollar, the rand, because the rand is the US dollar is a hard currency that you can use anyway. Izasiphakamisela izihlobo zethu ezisekhaya thina esizithumbezelayo, and then they pass it on to the businesses so that the business can, ama-business people can import izinto ngaphi eBotswana or eSouth Africa or eZambia because they have it hard currency. Then irandi, mina kimi irandi ngithabela kakhulu ukuthi if we nxa singavunyela ukusebenzisa irandi, i-unemployment esekhaya inkulu kakhulu ukuthi abantu bayithi aba-employed abaningi base-South Africa. Nxa abantu labana benganelisi ukuthi bathumeze irandi, kukhitshwe ubunzima kokuthi nxa sebethumeze irandi sokumele umuntu esesiyabhadala i-school fees, imali yangikhona nangiqala itshintshwe from irandi siye kudola. Kuyabe kube phulele kakhulu because kuba nzima ukuthi uthathe a weaker currency and want to change it to i-currency ephezulu njenge-US dollar. And nxa sebethenga izinto zabo intengo, even abathengisayo labantu abahamba besiyathenga e-South Africa, if bangahamba bayethenga izinto zabo ngerandi babe bazithengise ekhaya ngerandi, mina ngibona ngani kungabasebenzela kulokuthi bathole begijimisana lokutshintshana le-currency. I-US dollar lerandi mna yimi ngibona ngani kungasebenza kuhle for amaZimbabweans amaningi. Izim dollar izabuya, but angikhona ukuthi uhulumende kathesi ulayo imali yokuprinta imali. We don't want ukuthi nxa sesilethe idollar siyilethe siyiphangisela ibe sesiprinta imali esingelayo. Sayikhuphi idollar because yayisingasela value, and I don't think ukuthi kuqakathekile, kuqondile ukuthi sithi siyiletha futhi ingela value. kumele siqale silungise ilizwe kube neproduction kwenziwe izinto zonke zihambe ngendlela. Xa izinto zonke sezihamba ngendlela ezihamba ngayo, abantu sebesemsebenzini, izinto sezihamba sokule migwaqo sokule zinto zonke, sesingacabanga idola.
Awubona ke, ye uchaya mnandi kakhulu ke, singazi kumbe singazihambela, uchaya ngomoya obe sulalela Ntombi Endala. Sibonge kakhulu ukuthi ungenele khona phehlelweni.
Mm-hmm.
Thank you so much, Mama. Thank you. So all what she was saying is that Zimbabwe should actually throw away the bond note. She says it's not workable. You cannot use it. Mm-hmm. The Chinese yuan, we know, is supposed to be operating in Zimbabwe. But she says nobody talks about it. And
yeah, but maybe
it's a currency that
maybe
is dormant.
It's good for those who go and buy things from China to resell in Zimbabwe.
That's it, yeah.
Maybe.
Then in terms of the US dollars, she says this is a very critical currency that has to be used by people. Even if at times it throws them off the grid, you know, but she says it's okay.
And
the rand, she says, there's so much high unemployment in Zimbabwe. And most of the people that get work normally go to South Africa, where they get jobs and all those kind of things. So it would be good for Zimbabwe to use the rand in a way that you'd be buying and selling goods in the rand. Mm-hmm. Because Zimbabwe, actually, is South Africa, is the highest trading partner
with Zimbabwe,
yes. So which means that, you know, at the end of the day, she says, that's workable. Mm-hmm. But look at the fundamentals first. You need production. Produce goods in order to sell outside the country so that you can get forex, and then we can talk about this kind of currency mix.
Thank you so much. Let me go to Mr. Dan Moyo. Mr. Moyo, are you still there? Hello, Mr. Moyo?
Yes, I'm here.
Yes.
I can hear you.
Do you see this statement by President Mnangagwa calming markets and investors to come and do business in Zimbabwe?
Well, to some extent, but we need to understand that it's not just about the currency being used that will attract businesses to come to Zimbabwe. It's really the environment and the ease of doing business that will attract investors, because investors they look for profits. So if investing in Zimbabwe does not generate the kind of yield they are looking for in their investment, they are not going to come to Zimbabwe. So they have to be other incentives, maybe tax incentives for people that will attract people. But yes, certainly a stable economy that is functioning will be attractive, because if you are a businessman and want to go to Zimbabwe and start a factory, produce whatever commodity, you need to have a market to buy those commodities. So as long as there's a high unemployment, it simply means that you're not going to have the market to purchase the product. So the fundamentals that we've been talking about are critical to attracting business to Zimbabwe as well. So the government should be focusing on jobs and creating jobs. And when they attract new investors, they have to give them incentives, like tax incentives, so that they can be willing to come there, because they know that eventually they're going to make a profit.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Moyo. Stay on the line.
We have got a message from New Life Jumbo, who says, thanks so much, guys, for giving us all this information. Then he gave us his number to call. He says, I'm in Zimbabwe. Mabel Chipare says, good work before it. You guys are doing very well. And then we've got other people sending messages here on VOA Studio 7. Remember, we are on VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona Facebook pages. Mm-hmm. And the other guy is Kutawashe Ngazimbi. He says, cheers, guys, followed by Gertrude, who's saying, hello, I'm following you guys. And then we've got Musiwa Evaristo, who is listening from Cape Town. Skumbuzo Mlagas is also watching us. He says, Ngona Mafowethu. And then he writes a message saying, Lizofika kuphela eKenan. Oh, Lizofika kuphela eKenan. Ilizwe leZimbabwe.
And Toshika Chet.
Yeah. Efune ngafuna uSatan. Yiko kubhalile.
Toshika Chet.
Yeah. Whether Satan likes it or not. So, yeah. Thank you so much, Skumbuzo Mlagas, for that message. And then we've got Maketo, who says, which new Zimbabwe are we talking about here? Probably the old new Zimbabwe. And then he says, people have been struggling from 1980 till now, and nothing has changed. They are always busy rigging elections.
Mm-hmm.
What do we have there?
Regaitinzwe Tana, tinevamwe vapinda muchirongwa chedu, vanyarikana vanenge vachitibatsira zvakare mukukurukura kwatichiita. Tina Professor Gift Mugano, vanoongorora zvematongerwo enyika vaparunhare. Regaitinzwe kwavari. Makadi Professor Mugano.
Ndiripo, makasimba here?
Aiwa, tiri wapenyu. Nyaya tiri kukurukura ndiyoyi yemashoko emutungamiri wenyika yekuti Zimbabwe icharamba ichimboshandisa mari yekuAmerica, US dollar, semutsigisi wezveupfumi kusvikira zvinhu zvanaka munyika. Asi pane maonero akasiyana siyana, vamwe vari kuti aiwa zvinokuwadza nekuti nyika inofanira kunge ine mari yayo, vamwe vachiti mabhondi ngaabve nekuti US dollar yakaramba iripo zvinoitawo kuti mabhondi aramba achikwidza mutengo munyaya dzeblack market umu. Munoonawo seimi?
Tingati chokutanga ndechekuti tsanangudzo yakaita President Mnangagwa yekuti ticharamba tichishandisa maUS yakakosha zvikuru, nekuti Zimbabwe pari zvino haina nzira yekuti ishandise imwe mari kunze kwemaUS. Right? Kuti ishandise mari yedu yeZimbabwe, pane zvinofanira zvagadzikana chekutanga pasati pauya mari yeZimbabwe. Saka hatisati tasvika pachidanho chekuti tine mari iri mureserve bank yakagara inokwanisa kunge ichizosapota mari yazouya yezemudhola. Ndaona pane kusanzusa kuita vanhu vari kuti mabhondi acharamba ari panoti US inonga iripo. Hazvina ukama, mabhondi ndaya mangudya, hatina kunzwisisa kuti economics inofamba sei. Mabhondi anofanira kubva izinozvisapota, asi hatingati kana US ikaramba riripo bhondi icharamba iripo. Mabhondi kutaura Ministry of Finance, imari isi kubatsira Zimbabwe iri kutokireta dambudziko rekuti vanhu vane vanonge vasina remangwana rakajeka, kunyaya mainvestors vanonge vaifungidzira dzimwe dzenguva vachapiwa mabhondi kana vaine mari yavo. Saka mushonga mukuru kubvisa mabhondi, tosiya US riripoted. Hongu US riri kudhura kurishandisa nekuti hatisi kukwanisa kunga tiri nyika iri kuprodusa. Saka pane zvinhu zviviri. Chekutanga, Zimbabwe inofanira kusiya US riripo. Chechipiri, Zimbabwe ichitora danho rekugadzira production kuti ikwanise kuona zvinhu mashops, tikwanise kutengesa kunze kwenyika. Tichitengesa kunze kwenyika ndokuti mari iwe. Right? Zimbabwe inofanira kuparira mitemo yakajeka yekuti mainvestors vanaya nemari muZimbabwe vauya vakasununguka. Tikaona mari yemainvestors, taakuona futi mari mumabank. Right? Zimbabwe inofanira kubuda nehwaro hwekuti inobhadhira sei zvikwereto zvayo zve $1.8 billion zviri outstanding. Izvozvo zvinotikwanisa kuti tikwanise kuzokwereta mari itsva kunze kwenyika kuti tione mari mumabank. Zimbabwe inofanira kubuda nehwaro hwekuti vanhu vari kudiaspora voonza sei mari kuZimbabwe, sezvitinoona kuna naEthiopia vane mabhonzi ari zemadiaspora bhonzi semuenzaniso. Saka zvese izvi zvinofanira kuiswa panzvimbo imwe chete tichikatarisa mari chete. Hatikwanisi kutonyaya dzemari tichikatarisa zvimwe zvinofanira kunga zviri panzvimbo kuti zvifambidzane pamwe chete. Saka ndichipedzisa ndiri kuti US dollar ngaregare, asi tinoda kuti gadzise nyaya dzemainvestors, nyaya dzeproduction, nyaya dzekubhadhara zvikwereti nenhau zvekuti madiaspora aonza sei mari kumba.
Thank you. Thank you so much, Professor Mugano. Ramba yanyu muri pachirongwa. Regai timozwa tine muteereri. Makadi? Hallo, kola.
Vajunga kandimire.
Makadi iko?
Ndi.
Ndakasimba, ndiani vari pachirongwa?
Murutara na Wilson, ndiri kuno kuJohannesburg.
Mukoma Wilson, foni yacho inenge iri kuti ichimboenda ichimbobreka, amene kuti munogona kungoti sudurukei kubva pamakamira here kungofamba kuti pamwe tinowana panobata chaizvo.
Hallo.
Hallo, chimbotaurai tinzwe, tipei pfungwa dzenyu. Mbotipai pfungwa dzenyu, tinzwe zviri kudii.
Ini ndinoona sekuti zvakanaka kuti paise karenzi yemuZimbabwe nokuti
nhare yenyu
karenzi yemuZimbabwe zvichitamba zvimwe.
Tinogona kukufonerai back, maybe we can call you back, the phone is crackling. Yeah,
oh, okay.
Yes, we'll try to call you back because the phone is crackling so much.
Mm-hmm.
Thank you so much.
Yeah, so I think let's go back to Professor Gift Mukano. Just for a minute, Mr. Professor, it seems as if Mr. Gideon Gono, the former governor, came out with bearer's checks. Then we have Mr. John Manguja, who has come out with bond notes. But we never had Mr. Kombo Moyana coming with some kind of quasi-currency. So at the end of the day, why are these other two gentlemen going this route? Is it that it's difficult to operate under the current situation in Zimbabwe, or maybe this is a political issue?
What I can say is that the time which Kombo Moyana was the governor, the economy was functioning very well.
Mm.
It was the jewel of Africa, and we had the best time in our history, economic history.
Mm-hmm.
So there was no challenge of currency and production. We were doing very well. The time of Dr. Gono and Manguji, again, it's different times. During the time of Dr. Gono, it was a volatile, very, very volatile environment. So he was forced to slash the zeros and the bearer checks. So in my case, my own observation, I understand him, Dr. Manguja, Dr. Gono, because that was the situation. But I'm somehow disappointed with Dr. Manguja, because the time in which we are is a stable environment, and it requires a different approach, mindset together. He seemed to have borrowed the thinking from the Dr. Gono's time at a wrong time. What he was supposed to put more time on, he was addressing a current. Our problem is Zimbabwe is not a current issue. It is a production issue. That's why you saw when I was answering you the first instance, I was saying we need to be producing. So if you look at the challenges of liquidity in Zimbabwe and you look at World Bank reports, 82% of our money is being lost through imports.
Mm-hmm.
And Manguji was addressing illicit money transfer by bond note, which was 2% of the loss of liquidity. So you don't waste your energy on any significant issue. So we need to focus on production. So he gave the wrong prescription to the challenge which we had, in my view.
Mm. So all in all, but I think the common denominator between Mr. Manguja and Mr. Kono is the legitimacy issue that was hanging over former President Robert Mugabe and all those kind of things. But maybe let's proceed to the next person.
Vachikoro, man's goals of Vakune, Vamwe, Vangawashita, or Avisa, Amenutumuno, Zigira, and Apikis.
And in fact, the Tera Vamuksaura, na Professor Varipa, our Vataura Chokwadi, Chataba, Vamaskati, Tikitaura, Skapanenunga, Tikitaura, Kutinaya Ingoripo, Die Kuti, a Chinuchinon's economy, Yinika, Chino Fambirana, and politics, a Mosisiani Sesuni Isozo. Asikuti ekonomi yenyika isumuke kuti izokwanisa kudzokera kuya kwatiri kushuvira kuya kuya nyaya inonzi bondi zveshuwa bondi noti isede kuti bondi currency America whether it's bond currency or bond noti chinhu chinotonyadzisa kuti ungatiwo une mari yekuti ukangosvika paborder muna Limpopo haisina basa. Ikangosvika muna Zambezi haisina basa. Asi kuti kana pakatanga kuitwa production, pakatanga kuitwa investor confidence, pakatanga kuitwa my investors ane zvaanotarisa, pakatanga kuti izvo zvikoreti zvenyika zvabhadhagwa, pakatanga kuti vanhu vari mukati vanoti fiscals vari mukati muZimbabwe havasi kudya more than they are producing, that is having a bloated government, bloated civil servants, more than those those who are paying maningi ma taxes vakatanga kugadzirisa zvinhu izvozvo economy ikatanga kusumuka then executive powers dza president dzorega kuinda pane zvataimboona zvaiitika kudhara vopa masimba kuma ministers vakabata zvigare izvozvo minister of finance minister of economic planning kuti vari kuplana upfumi hwenyika with the targeted goals toona kuti bond not raenda iri rombosara riripo whether is rand regime kana kuti dollar regime kana kuti both of them dzomboramba dziripo kusvikira zim dollar ranyuka futi kwarakanyura because vanenge rakanyura because taive naro tonziva izvozvo kuti raive ririmo muzimbabwe kusvika ranyuka rakushanda kunyange rikashanda riri a very depreciated rate richakwira richasimba vakangoita izvozvo chete ndozviri kuchemera muzimbabweni wese kana isusu tiri kunokunzi ndozvatochemera kuti nyangwe ndikaonekwa ndichiburitsa umomwe mangu ndichiburitsa zim dollar kuti ndiri kuendawo kubhengi paexchange rate pakanzi zim dollar tinochinja nemari yakati zvinenge zvabva nedisipline kubva kuzvinhu zvataurwa naprofesa pamasuro apo kuti panoti chinodiwa ipapo idisipline izvezve pane umwe ambotaura kuti izvo muri kutaura which new are you talking of the new old of course toza kuti pane issue yepolitics but ndataura bva pakutanga kuti economy nepolitics zvinofambirana hazvirevi kuti kana tichitaura zvatiri kutaura we are agreeing with the status quo of the politics dziripo but nyaya yatiri kutaura nhasi tiri kutaura nyaya yerand ne US dollar vis-a-vis the economy of Zimbabwe takatarisa maZimbabweans at large regardless whether muZimbabwean wachoni uri webato ripi uri wekusaidhi kupi asi maZimbabweans and the Zimbabwe is a country.
Thank you so much Mkoma Chikwero. Vandifungisa mashoko anogara achitaurwa na former finance minister Vatendai Biti.
Yeah.
Hanzi ngati dyei chatauraya.
Yeah.
No, before you kill wakutodya.
Yeah, as if you have killed an elephant.
When you
had a red tail. It was gozo.
This was
wala gozo rako ila gozo.
Yes, tine mwe mutereri we have a caller kuti mwe kuti mutereri makadi. Hello, Makadi.
Aiwa, indi nofara, imakadiwo.
Aiwa, tiro apenyu. Thank you so much mukupinda muchirongwa chedu. Zita ndiani?
Zonzi kazi kuti mapurisa.
Va mapurisa, muri kufona muri kupi?
Mondoro Ngezi pati.
Mondoro Ngezi. Aiwa, maita basa kupinda muchirongwa. Tipewo pfungwa dzenyu.
Inini kuona kwangu pana uyose notaugwa iri mudariro kai. Kana ndakaitarisa ndioni ichigadzirikira kusvikira kare. Nekuda kwekuti vanhu vatiinavo havateereri taititeererana nezvakanaka kudhara asi zvatiri tinongoita zvokufungidzira kugwira masimba kuti kana indikatonga zvinhu zvinonaka aiwa kana titiri nevakomana vatiinavo ava hatingangopedza nguva nokutaura hakuna chinombouya kusvikira kare tichafa tichitambura muno muzimbabwe hatina kana chimwe chete chatinotarisira chakanaka sonzeo kuti ivo vanorarama notini kana ndakatarisa ndoona sokuti pane nhau yokuti kunonzi isisu vagari vomuzimbabwe tinofanira kubhadhara vanhu vakarwa hondo nesimba redu neropa redu ivo vatarisi zvitambura kwedu izvi kunongonzi ndakarwa hondo dai paona munhu anovabatsira kuti hondo vakarwa asi vakarwira kusunungura vanhu kwete kusunungura ivo toona sokuti kana vakajekeserwa shoko iroro nyika inobva yanaka nokuti wese vaunotaura nayo unongoti ndakagwa hondo hapana munhu asina kugwa hondo asi ngatigadzidzire nawo yekuti nyika inoenda kupi nyika dzose pasi pose dzinobudirira nokubatana unoona mukumajonga takararamana mudhara aingipfuura achienda kuchina hakuna chakauya nhasi yachigara aenda kuchina hakuna chinouya asi kuti zvinhu zvinake ngambotarisa kumadokero kana asati aita izvozvo tinongofa tichitambura.
Thank you so much. Maybe munogona kungozvidzokorora henyu muchirungu pamwe ndingazotyora ndataura nepasiripo kana muda henyu kungorova futi izvo zvamataura muchirungu. No, thank you so much Mkoma Mapurisa. Mati first name ndiani? Oh, okay. He is calling from Mondorongezi.
Mm-hmm.
He says, I think Zimbabwe should do away with this thinking that only those who fought in the liberation struggle
mm-hmm.
should rule Zimbabwe or be revered. Many people played their roles, and Zimbabwe should stop doing that, and those people should stop claiming
mm-hmm.
that they fought the war, so they have to they should get the share, the fairest or the largest share of Zimbabwe.
Mm-hmm.
And he also mentioned that the previous government was relying heavily on China, mm-hmm. and the new government seems to be doing the same. It's now time to look west.
Mm-hmm.
Mm.
Then what Globus Kumalo says, what worries a lot of us is that the US dollar disappears every day to the black market, and people suffer a lot. Baba Moyo, ngasukangele konoku ke okhulunywa ngabantu bonke konoku abakubekayo ebandla lapha. Wena ubona ngazani pho kuyaphetha ngani nxa usubona Zimbabwe isiya phambili. Baza khipha konoku abafuna ukukhipha ama US dollar lani bafaka izim dollar. Wena ngwakho ufisa ukuthi kwenziweni sibili.
Mina ngibona makuthi sifuna ukubona intuthuko eZimbabwe. Into eziningi ezikhulunywe ngabanye abakule panel yenu zizinqoto ngokubana ama-fundamentals, kusho ukuthi izinto ezizo ezikhuphula umnotho welizwe kubele zibe in place. Okwemali esiyisebenzisayo lokhu lanani angiboni ukuthi ekugcineni kuyanceda ukuthuthukisa ilizwe. So okokuqala, yes, asisebenziseni i-currency ama-US dollar lamarandi ngoba yiyo i-currency esinikeza i-opportunity yokuthi lathi esingaphandle masithumela imali yethu sikwazi ukuthi ile same value. And i-inflation esiyibonayo ekhuphula intengo yezinto ekhaya asoze siyibone masisebenzisa irandi noma i-dollar. I-inflation yana ikhozelwa yili i-bond note lele, and angiboni ukuthi vele i-bond note lizolasta ngoba at the end of the day like uhulumente uzobona ukuthi abayindawo nale bond note le and bazoyikhansila. So ngathi in the mid near future sizobona i-dollar le-rand libuya back, and nami ngiyakwamukela lokho. And then masakheni on that ama-fundamentals afunywe ngabanye lawa, i-production ngoba i-very important, ngoba with i-production kuzobuya le misebenzi, and le misebenzi imali izoqala ukusirculate and i-economy izophika up.
Uh-huh.
So izinto okumele ukuthi ngabe ziyafocuswa on, and then obviously kule issue ye-politics le legitimacy ye-government.
Uh-huh.
Sibonile ngokhetho lolu oludlileyo ukuthi kuze kwangenela i-constitutional court ukuthi decide ukuthi onguye owinileyo ngubani. Izinto ezifana lalezo ziyabulala i-confidence yama-investors ngoba ine-democracy kumele ukuthi sibe lama-institutions a-independent angasoze abe questioned ngendlela esibone izeki i-questionwa ngayo ama-results ewa-announcileyo. So as long as kule politics e-involved e-affecta i-legitimacy ekahulumende, izinto ezifana lalezo zithanda ukuthi zixosha ama-investors ukuthi ziwa-invite.
Mm-hmm.
Gibbs, there is a listener who sent this message, and I think I can just try to squeeze it here. His name is Musi Ngube. He is based here in the USA.
Mm-hmm.
He says, please don't use the Chinese yuan as currency in Zimbabwe. It's exactly like the bond note because it doesn't quite follow the free market system like most mm-hmm. major international currencies. The Chinese yuan is regulated by the Chinese government more, meaning if they feel like the yuan is getting stronger, the Chinese government manipulates their currency and devalues it so people come and spend more in China. So,
uh-huh.
Yes. I don't know if there's one of our guests who can respond to that.
Yes, Professor Mugano. I'm told the professor dropped his line. So maybe...
Mr. Chikowero?
Yeah, Chikowero.
Yeah.
I think muna vamu kutumira message arukuta ora choko adi nekuti chinoitika ndechekuti mukada kutarisa zviri kuitika muZimbabwe zvakafanana nekuti panorwa nzou mbiri chinosafa huswa
kana chiti chinosafa huswa huswa iZimbabwe nemaZimbabwe.
Now we are out of time, unfortunately. Mr. Chikwera, we have to end it here. You know, we thank our guests this evening, Mr. Solomon Chikwera of the Global Zimbabwe Forum. He's based in South Africa. We also thank Professor Gift Mugano, a political commentator, and Mr. Dan Moyo, MDCT USA chairperson, led by Thokozani Kupe. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye.
And also not forgetting all listeners who joined us tonight in Indini Jonga Kandemiri, Mara Shakanaka.